Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kubvumbi 4, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinova zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anopinda muhofisi yekambani yenhau ye 263 chat nechisimba ndokukanda utsi hunokachidza nekurova vatori venhau. Uwandu hwevanhu vafa mutsaona yecyclone Idai hwasvika pavanhu mazana mana nemakumi mapfumbamwe nevanomwe. Nhengo dzesangano rinonzi Broad Alliance Against Sanctions dzoratidzira dziri pamuzinda weAmerica muHarare dzichiti dzinoda kuti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police nekanzuru yeHarare nhasi apinda muhofisi yekambani yenhau ye 263 chat nechisimba akakanda utsi hunokachidza vatori venhau vakabuda nepawindo vachitiza uye vamwe vavo vakakuvara. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mutori wenhau we 263 chat Lovejoy Mutongwizo ange ari kutora mifananidzo yemapurisa aya achirwisana nevanotengesera mumigwagwa pakati pemigwagwa Jason Moyona First Street. Apo mapurisa atanga kumudzingirira, Mutongwizo abva amhanya achienda kumahofisi avo ari pabatanai Gardens. Mapurisa amutevera kumahofisi aya vakamurova muhofisi ndokubva vazokanda hutsi hunokachidza. Mapurisa aya anonzi atora foni yemumwe mutapi wenhau we 263 chat Costa Ngomo pamwe nechikwama chake change chiine mari vachibva vaenda mushure mekukanda hutsi hunokachidza. Mumwe mutori wenhau Precious Joao anoti akuvara apo abuda nepawindo ave kukachidzwa nehutsi.
So pavapinda muofisi vangu achitraya kumutora and the other guys vangu achitraya kuexplaina kuti he's a journalist akatorakidza the press card vakada kudonza one of the other guys amunongokavadaenda naye. So the next thing we knew one of the police guys angofura dua kakanda tega saka farado and now we're so confused takutraya kutiza patazobuda nepawindo. So pakutiza ipapo nda chedza ndikadona and I just experienced a minor cut but to affect my chest edu and nekumeso.
Mukuru wekambani ye 263 chat vanaijem gamu vaudza Studio 7 kuti havana kufara nezvaitwa nemapurisa zvekukuvadza vashandi vavo vari pabasa.
Hai zvine zvaza zvifane kuitiwa property ne haisi property yavo private property ne hatunoziva isusu kuti mapurisa agopinda agoita zvavaita zvomuze nemutemo.
Vatiwo izvi zvakanganisa basa ravo nevavakidzani vavo.
Izvino basa ratomira tese tiri panze pana basa riri kuitwa masikati ano wese. Tiri kumbotaura nemagweta edu kuti toita sei tomboona kuti tinoita sei. Tambotaura futi nemisa Zimbabwe kuti tikaona kuti ingaita sei. Obviously nyaya yacho kunyaaicha focus on ndii nyaya yekuti mwewedu akwa.
Kutaura kudai Mutongwizo abva kumapurisa uye ave kuonekwa nana chiremba. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reZimbabwe National Editors Forum vanjavulo Ncube vashora zvaitwa nemapurisa vachiti vanhu vese vanorwisa vatapi venhau vane zvavanenge vachida kuvanza. Vatiwo nyaya yekuti vanhu vakawanda vave kushandisa madandemutande, mapurisa ave kushungurudza vatori venhau nekuti haadi kuti zvakashata zvaanoita zviburiswe pamadandemutande akasiyana-siyana. Kukandwa kwaita hutsi hunokachidza kwakanganisa mabhizimisi akawanda uye zvinonzi sangano remudzimai wemutungamiri wenyika Mai Auxilia Mnangagwa reAngel of Hope Foundation iro range rachida kuita musangano waro muThe Nexus iyo iri pamupanda mumwe chete ne 263 chat ratadza kuenderera mberi nemusangano waro sezvo vanhu vange vaungana vabuda vave kukachidza wakachizwa neutsi wema purisa. Zvichitevera kumangarwa kwenyaya iyi nevatori venhau, mapurisa ekuHarare Central aenda kunobvunzurudza vamwe vashandi ve 263 chat, uyewo atora tear gas canister radonera muhofisi ye 263 chat. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ane urombo nekuti vatori venhau vabatanidzwa muchitiko chanhasi, uye vati vari kuongorora nyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa kukanzuru yeHarare sezvo mbozhanhare yemutauri wekanzuru vaMike Uchideme yange isiri kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Uwandu wevanhu vafa mutsaona yecyclone Idai wasvika pavanhu mazana mana nemakuma pfumbamwe nevanomwe 497, hurumende ichiti uwandu uhu huchakwira. Gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti vanhu mazana matatu nemakumi matatu nevapfumbamwe vawanikwa muZimbabwe, uye mitumbi zana nemakumi mashanu nemisere yawanikwa kuMozambique. Amai Mutsvangwa ava vabva mukuperekedza mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuChimanimani vaudza tanonoka Wande weStudio 7 kuti vanhu vanosvika mazana matatu havasi kuzivikanwawo kwavari.
Dambudziko rakasvika iri rakauya rikakanganisa upenyu hwevanhu vemuZimbabwe. Hazvine politics, kuti zvine basa nevanhu vemuZimbabwe kuti vakabatana kuti upenyu hwevanhu vekuChimanimani vanyereneswe. Vanhu dambudziko rakasvika kuChimanimani rakakura zvikuru.
Pari zvino pati pazikanwa kuti vakafa vangani?
Namba iri pa339 vakafa and another 300 missing. Saka tinongoramba chiting until tapedza efforts dzese dzatingaite, because pari zvino vakashaikirwa nehama dzavo. Kana vasati vaona kuti hama yavo yaka iri papi, mutumbi wayo uri papi, ndisuo tine maefforts ese ari kuitwa, nokuti sekuzwa kwamakaita kwakauya masniffing dogs akatsvagwa naPresident Mnangagwa kuti auye abatsire kuti vasniffe. Tatoenda paarea pavakaita sniffing, pane maareas ayaonekwa nemasniffing dogs ivava, kuti vanofungidzira kuti pangadaro paine mutumbi womunhu wakangofushirwa ipapo. Challenji iripo ndeyekuti pane mazitombo mahombe ekuti pakutoda maarchaeologist, asi mapoints ayakuonekwa akuzikanwa.
Pavanhu vari kuMozambique vakazikanwa sei?
Mabodies akadiscover kuMozambique ari kusvika iwo about 158. Vanhu kuMozambique vakatora mabodies vachitoona kuti vakangwa asi akadaro aitozoshata. Vakava neukama hwedu uri pakati pedu neMozambique vakatotora vakaviga, asi vasati vaviga nokuziva kuti hama dzevanhu ava dzichazouya pamwe chizotsvaka, vakatora mapictures vakawiga muguva rake rake. Saka isu sehurumende nepamwe chete nevanhu nemadzishe ikoko tichaona kuti nguva ichasvika yekuti vese vane hama dzavo dzisati dzaaccounted for vakatorwa maDNA uso. Kuti kana zvino kwakaonekwa mabodi anenge aita decompose, anenge asingachagoni kuti uzoti ndiye.
Ko nyaya dzatiri kunzwa dzokuti zvinhu zviri kupiwa vanhu zviri kutorwa navamwe vasingakodzeri, chii chiri kuitwa pamusoro pazvo?
Regai nditi madonations ese ari kupiwa nevanhu vangave vemuZimbabwe, vangava maindividuals, angava macompanies, angava ari kubva kunze kune dzimwe nyika kana kune mamwe maorganizations, ari kurekodwa ese. We have not received any report of donations being diverted.
Avanga vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachitaura vari parunhare natanonoka Wande weStudio 7. Nhasi Studio 7 yataura nevagari vekuChimanimani vachiburitsa pfungwa dzavo uye rubatsiro rwavari kutarisira kuwana.
Akaenda takutendera nekusi ino. Ndaenda kuchikora.
Achani nekuchikora. Nyawasa ndatenda kuchikora bridge. Saka ndopati mundigadzira bridge.
Bridge rakaerera nemvura saka takutendera nekusi ino. Achandi nafa saka tokumbira kuti mundigadzira bridge.
Tototangware fukutenda kuchikora.
Takunonoka. Takunonoka. Tirikutika futi motikari kuti tinotsikwa. Neku bridge iyi.
Pasuri vaisidzana zvokwanisa kutsipa.
Pension scheme mandarume mushowani. Tatirwa mapipe about 3 kilometers dzemapipe. Pipeline yacho. Yese mandarume mushowani. Irrigation. Yakawe mvura ndiyakaya karoma pipe acho yese. Ikadzika nawo. Mamwe acho tutarisa kuti panotserera mvura maybe towana 1 or 2 mumvura macho. But machine jani gakatoenda. Saka kusina water supply kuningi. Then kuchakowa pakaita sanitation food where ne ningi yacho mugero wacho food.
Misha dzirimo dzakaita breakdown panapa. Kuite mashops emuri kuona aya. Mashops aya. Paka papade kuende vana vangwana 4. Wakada kutorwa wakadzirikirwa nemvura ye pashop ye. Vanga ichitawo ma project awo ekubika osadza mashop nekudi yese pane restaurant yakapinda mvura. Bridge ndoranga chitiponesa oba area pedu hapana yo amu mabasa tiri kuita muZimbabwe mabasa tiri kuita ndiyo yo mashops iyo saka kuende kwaite bridge ka hapana chizvo kwanisa kubata chipi nechi kudai zvaibvira vari kumusoro unga uri mutungamiri wenyika unga uri mutungamiri wekuti ngevezano pf we mdc unga uchidi uchiziva kuti maproblem ari kusangana navo muZimbabwe saka adai nyika yaedze kukurudzira kuti pese paitika problem akadai ngedambudziko kuti mabridge adambuka iriwe richibatira pamwepo tobva tadi tobva taziva zvatiri kuita
tiri kutambudzika nekuti dzimba dzakaparara vanhu vari kushungurudzika nepekugara hatina pekugara taizvo tiri kugarara panze mabridge akatorwa tiri kushungurudza nevana vechikoro vari kutambudzika nepekuyambuka road kuti vaende kuchikoro vari kutenderera nekurumain road nefamba motika dzakawanda saka tiri kutotyira zveupenyu hwevanhu
pari zvino izvi mvura ndiyo yadzikira asi tatakawandirwa zvakanyanya yanga yakawanda vamwe vedu pane wakatotorwa akaenda kodzikira akaende kodzikira uku akaoneke kunyanyadzi anga yakawanda
avanga vari vagari vekuchimanimani mudunhu remanikaland uko kwakasiya kwaparadzwa nedutu mupengo pamwe nemafashamu ecyclone idai. Nengo dzesangano rinonzi Broad Alliance Against Sanctions dziri kuratidzira dziri panze pemuzinda weAmerica muHarare dzichiti dzinoda kuti nyika iyi bvise zvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Pashanyirwa muzinda weAmerica muHarare, Studio 7 yawana paine vanhu vanomwe vakagara pedyo negedhi vakabata zvinyorwa zvange zvichikurudzira kuti America ibvise zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika. Varatidziri ava vati nhasi zuva rechinomwe. Mutauriri weBroad Alliance Against Sanctions, Amai Salingoni, vati havasi kufara nezvirango zveupfumi izvi, vachiti zviri kukanganisa vanhuwo zvavo kwete utungamiriri sezvinotarisirwa.
Chakaita kuti tiozoungana panapa inyaya yemasanctions ari kuramba achingorinyuwewa neAmerica. Saka takaona kuti as ma individuals tisu tiri affected. Isusu maordinary citizens emuZimbabwe tisiri affected. Saka takadecide kuti ngatingobatanai timboenda timbonogara pamusiwo wavo weembassy tichirarapo tichiswerapo vachitiona tiripo tichiratidza our detest panyaya yemasanctions. Why? Because in the past kwakaitwa mapetitions but hatina kuona vachive moved nazvo.
Amaingoni vati vanoona sekuti hurumende yava Emerson Mnangagwa iri kugadzirisa zvakaita kuti Zimbabwe itemerwe zvirango zveupfumi nekudaro hurumende yeAmerica inofanirwa kuva pamukana.
Zvimwe zvacho kana takatarisa isu semaordinary citizens tichiona kunge zviri kugadziriswa. Asi kana wakatarisa futi nyaya dzakaita sehori, hatingati hori huri muno muZimbabwe chete. Kana iko kwavo kuAmerica kutori nehuori but hasati takanzwa vachiti nyika yavo vaipa masanctions nekuti kune huori nekuti huori huri pasi rese. Kutyorwa kwekodzero dzevanhu achichinja totokurudzira nesu totodo kuti munhu nemunhu agare ine kodzero dzake dzakaita sei dzakakwana ende zvichiremekedzwa. Asi kana kuri kuti dzinge dzachikorwa techitarisiro kuti pagadziriswe ende tirikuona nge hurumende yedu iri kugadzirisa. Takaona kuti pane zviri kuitwa pamusoro peposa neaipa nezvimwe zvoratidza kuti pane zvacho zvakanyorwa muzidhera ka. Pane zvavari kuedza kuita sekugadzirisa. Saka tata kuexpectwe positive kuningi. Pfungwa dzakadaro kubva kuma Americans vanoti aiwa Zimbabwe iri kuedza saka nesoka ntimbosuspenda kusvika panguva yakati takamirira kubvisa vachigadzirisa zvinhu zvavari kugadzirisa.
Mumwe wevari kuratidzira ava vaPatterson Murimoga vati kubviswa kwezvirango zvoupfumi kunopa mukana hurumende iripo kuti igone kana kutadza kutungamirira nyika pasina chavanonenera.
Sevatungamiriri vanokwanisa here kuti vange vachitipa isu semaZimbabweanzi zvatiri kutarisira kunge tichiwana muzimba dzedu. But kana masanctions akabviswa ndopandichakwanisa kuvajaja.
Vamuri Moga vaudza Studio 7 kuti havasi kuzobva pamuzinda uyu zvirango zvisati zvabviswa.
Isusu tiri kugara panapa ende tichagara panapa. Sezvamunongoziva kuti shoko ramwari rinoti anokumbira anopiwa, anotsvaka anowana, anogogodza anozarurirwa. So isu tiri kutarisira patiri kugogodza tichazarurirwa. Nguva ndo yatisiri kuziva asi tinoziva kuti tichazarurirwa.
Mutauriri weAmerica muZimbabwe amai Stacy Lomba vati vakasangana nevaratidzira vakutanga kwesvondo rino. Vati ikodzero yevana veZimbabwe kuungana vachiratidzira. Amai Lomba vati vanokurudzira Zimbabwe kuti irambe ichivandudza nyaya dzematongerwo enyika nedzeupfumi.
We believe that it's important in any democracy.
Munyika ine jekerere zvakakosha kuti vanhu vave nekodzero yekuungana nekuratidzira. Zvinochengetedzwa nebumbiro redu remutemo yenyika, saka ndozvavari kuita. Tinogarotsanangura nenyaya yezvirango zveupfumi tichikurudzira Zimbabwe kuti irambe ichivandudza nyaya dzematongerwo enyika nedzeupfumi. Tinoyemura zviri kuitwa neZimbabwe zvekuedza kugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika nekuvandudza upfumi. Zvichaita kuti pave nehurukuro pakati peZimbabwe neAmerica.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano ravana chipanga mazano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisairo hanya vati zvirango zviri kunyanyokuvadza nyika huori nemusindo. Nekudaro vari kuratidzira ava vanofanira kutanga vaona kuti zvagadziriswa.
Masanctions makuru avanofanira kutanga abviswa tisati tazobatana navo kuita kuAmerica. Kubvisa masanctions akaiswa nezano munyika muno kubva 1980. Masanctions omusindo, masanctions ecorruption, masanctions echitsotsi.
America yakatemera zvirango zveupfumi nekufamba kuvakuru vehurumende yeZimbabwe nemadzisawira avo muna 2001 nechinangwa chekuti vachinje maitiro avo panyaya dzekodzero nekuremekedzwa kwemitemo yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kusangana nhasi pamuzinda waWhite House nemutevedzeri wemutungamiri wehurumende yemuChina vaLiu He. Danho riri kuonekwa sechiratidzo chekuti nyika mbiri idzi idzo dzakapfumisisa pasi rose dzave pedyo kuita chibvumirano chekutengeserana mushure menhaurirano dzatora nguva yakarebesa dzichiitwa. Nyika idzi dzakanga dzavirirana kuti dzinge dzava nechibvumirano panosvika 1 kurume 2019. Vaimboyesa chigaro wekambani inogadzira motokari dzemhando yeNissan vaCarlos Ghosn vasungwa zvakare muJapan vachipomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka mari. Vachuchisi vanoti vaGhosn vakachengetedzwa muTokyo vachipomerwa mhosva yekuba mari inoita mamiriyoni mashanu emadhora aifanirwa kubva kuNissan achinobhadhara muzvinabhizimusi wekuOman. Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa riri kuita musangano yeCongress matunhu aro maduku ose kana kuti madistrict risati rapinda kumaCongress ematunhu makuru kana kuti maprovince richizopedzisira neCongress huru mwedzi unouya. Asi zvino dzimisangano mizhinji yaitwa kusvika parizvino haisi kufamba zvakanaka mushure mekurwisana kunotyisa kwezvikwata zvinonzi zviri kutsigira vanotarisirwa kukwikwidzana paCongress huru. Mutungamiri webato vaNelson Chamisa nemunyore mukuru webato vaDouglas Ngonzora. Vamwe muMDC vanoti kusagadzikana kuri mubato ravo kwakakonzerwa nezano PF iyo vanoti yakadira mari yekukanganisa Congress yavo. Asi bato rezano PF rakabuda pachena richiramba mashoko aya ariri kupomerwa ekukanganisa mafambiro ezvino mubato reMDC. Mukutarisa mafambiro ari kuita zvino mubato rinopikisa iri, tabata mutauriri weMDC vaJacob Mafume pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari vezano PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vaMafume kuti vanoti kudii nezviri kuitika mubato ravo zvekurwisana.
Tinofanirwa kutenda masupporters edu. Takaita maCongress mu-1958 wards. Hapana kana upenyu umwe chete hwakarasika. Takaita madistricts edu 210. Takaita in 80% of those districts maCongresses are district congresses. Hakuna upenyu kana ropa rakadeuka. Pakaitika hapo machallenges kumadistrict matatu kuchitungwiza neimwe yomuHarare. Tangoita maincidents matatu pakaitika kukuvara kwevamwe vanhu. Kana pane vane mhosva vachadhiliwa nayo. Asi tinotenda zvikuru kuti maCongresses edu abudirira. Kwese kwese ndo nyaya iri kungotaurwa. Vezano vari kuita kudongorera nepahwindo vachaita zvavo shohwera manje manje nenyaya yekuda kungobokerera zvinenge zvichiitika next door. Tinotarisira kuti bato redu ndo rega bato rine macivilian muno muZimbabwe.
Tenzwe kuna vachiromadzi.
Havajonga, ukaona Amerika yoziva kuti panoungana MDC pane mirizhonga zvirova kuti muno muZimbabwe ka vanhu zvakutovasemesa kupatsanuka kuri kuita MDC hakusati kuri kokutanga nhasi. Iye zvino mukatarisa Secretary General murume ane chigaro chinokurumbira MDC vaMonzora vakataura paweekend anova vakati shuwa shuwa dochikwai vatsvangirai vanga varipo vari mupenyu kana izvezvi muguva mavo vachiona zviri kuitika zvinhu zvinoshamisika. Pane youth mazimonya anonzi mazimonya vanenge vari kumajimu vanotaura kuti hakuna munhu anokugwidza vachamisa izvozvo zvosha kuti mavaro kuti MDC anomborevei. Ukaona munhu obvarurwa navamwe vake vomumba oenda kuchipatara oitwa mafira mberi ozobvako zvora kuti musangano wawo wambumba wadambuka. Ende izvi zviri kuitwa vakuru varipo vomusangano. Zvora kuti discipline hapana. Kubhula waiko zvimwe chete ndopfunga saka mwakuona zvino ZANU-PF yakuita kuruzi nokuti vamunangagwa vakati asingadake kupinda muchitima chiri kuendera mberi ngaasare. Saka muchiona izvino kubhula waiyoyo MDC yakarakashwa kunonzi kurakashwa. Zvora kuti ZANU-PF inoramba iri popular nokutaura kunoita vamunangagwa kuti less politics as more of the economy.
VaMafume.
Yaora izvano. Ndiri kutondishamisa ndechekuti uyu ari kuti economy. Economy yava mamvemve. Iko zvino fuel yakakwira. Hakuchina kana chiriko. Otherwise dzatadza kana kugadzirisa economy. Vanhu vodya nokone muromo. Hakuchina chichiri kushanda. Iko zvino maqe fuel ari muno muZimbabwe. Hatatamboonekwa pasi rese tekeshere. Maprices hasatamboonekwa pasi rese tekeshere. Asi chiripo chatoda kutaridza vana veZimbabwe. MDC tiri kugadzirisa kuCongress kwedu. Congress haizi maelections chete. Tichange tichitarisa zvanga zvichiitika musure. Tichitarisa zvoda kuita mberi. Vachamisa mukarangarira vakapinda mupawa gore richangopfuura mbijana. Asi takazvambaradza ZANU-PF papresidential election. Pane maincidenti mashomanene anoitikawo anowanikwawo panoitiwa zvakanaka. Hapashaikwi anoda kukanganisa kana kuti anokanganisira vamwe. Asi isusu vanhu vanenge vakanganisa tinodhila navo.
Vachirumhanzi, kwakamboita mazuva apera ya mashoko aibva muMDC vachiti ZANU-PF yaisa mari inoita $6 million yekuda kukanganisa Congress yeMDC. Tingati here mhirizhonga dzaakuitika idzi ndo zvimwe zvemari dzacho dziri kutaurwedza?
Ndo zvandoreva kuti tiwa ZANU-PF yowana mari yokudisturba MDC iyo yagara yakazvifira nechakudhara. Garegai tizvipire pamashoko ataurwa kuti hanzi kwai vachamisa vakahwina presidential race. Shua shua nderipi beni. Kano pasi beni. Ringati iro kumakazelas. Zanu pevi ya kawina ikatsaira MDC ya ina. Chowia kuma MPs. Zanu pevi ndoku tsaira. Chowia kuma senators. Zanu pevi ndoku tsaira. Deni, zongo itika rimezi. Utampengu rama elections. Rozoti nasi vachamita ndo wa wina presidential. Iho wakarambuwa na makancelas. Wakarambuwa na MPs.
Wakarambuwa
na makancelas. Nika yesi. From there, kwenye
wakukoto. Waka wina, waka wina. Waka rinda. Kasa wangu wari na wangu rinda nipa radio.
Aiwa, wama fumega. Mira yaka ya wata ure uko.
Hei, adimona. Aiwa, ndosu nene na susi choku wadi chino waza. Kama kakabutu wa pachena.
Avanga vari vanongorora zvematengerwo enyika vakarerekera kuzano PF vagadzira chirumanzu manzwo zvakare kubva kumutauriri weMDC vaJacob Mafume. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare neStudio 7. Varimi vakawanda mudunhu reMashonaland West vari kufarira kutengeswa kwefodya mudunhu ravo vachiti vachange vave kushandisa mari shoma kutakurisa mabhero avo uye havachabirwa fodya yavo munzira vachienda kunotengesa kuHarare. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya iyi.
Varimi ava vanoti mari inosvika madhora makumi mana ekutakurisa bhera rimwe chete kuenda kuHarare kunotengesa yanga ichivadhurira. Pari zvino vave kubhadhara madhora gumi nemashanu kusvika pamadhora makumi maviri kunotengesa fodya yavo muchinhoi. Kambani yeSub-Sahara Tobacco yakavhura musika wekutenga fodya muchinhoi svondorino. Mumwe murimi wekudoma kumhangura vaJames Uchu vanoti kuHarare kure uye vaibirwa fodya yavo.
KuHarare kurefu saplastic songa nembavha dzakwara dzokunotora mabhero muroad.
Kunyanga hazvo vave kutengesa fodya yavo pedyo vaHuchu vanoti dambudziko riripo nderekuti makadhi ebhanga reMedbank rinobvumira kushandisa mari inosvika madhora mazana mashanu chete pazuva.
Akanonoka nokuti kana uchida kutenga safarma zvinoda kutenga vanolimita mari yavo kakadhi kavo kanolimita mari kusvika pa500 chete. Uchida kutenga zvinhu zvokuinda nazvo kumafertilizer wati. Samari vanolimita. Ivo vangade vachingoti murimi mari yake vasingalimiti kukadhi racho nai. Kuti murimi unoida kuti sezvinoda ndikapinza fodya ndinoida kutora kana tani kana 2 tani yema D. Tani ya matopu, ma chemicals.
Izo zinotsigirwa nemumwe murimi wekumhangura vaJasper Muneri.
Kuya kuenda kwangu 20,000 padusi. Kuti mbavha ishoma.
VaMuneri vanoti vari kusangana nematambudziko ekushaya zvimbudzi uye havasi kubvumirwa kushandisa mari yavanoda pazuva.
Ana matambudziko atinosangana nawo panapa. Mwakiri kuzwa hindi uroko. Mungu wanda mzi wanzi uroko. Kuna chungu chukutu mtu wakaenda gara. Unishia chukufura asha mfura hakuna.
Mukuru we banga re Medbank muchinoi. Vatemba saukira. Vanoti zvinhu zvakambonetsa pavakatanga. Asi pari zvino mari dzevarimi dzave kupinda nenguva. Kutengeswa kwefodya muchinoi kuri kutambirwa nemufaro nevanhu vanotengesa zvekudya nekupfeka sezvo vave kutengerwa zvakanyanya. Amai Munashe Kachepa mumwe wevanotengesa zvekudya vari kufara zvikuru. Asi amai Kachepa vanoti havasi kufara kuti vari kutorerwa mari inoita madhora maviri pazuva nenhengo dzebato reZANU PF. Amai Kachepa vanoti vari kunzi mari yavari kubhadhara ndeyekuvaka zvimbuzi.
Nzvimbo iyi ndiye aisitomba nekanzura isiye ZANU. Handiso ndiye famine city. Iva munhu ari kupa vanhu ari kuvapire. Nezuro vakatadzibvise $2 heranzema ekuvaka matelets.
Nengo yebato reZANU PF vasifas kazuva vanoti vari kubhadharisa vanhu mari sezvo vari kushanda kupa vanhu nzvimbo dzekutengesera uye vari kupa munhu wese ari kuda zvisinei nebato raanotsigira.
This thing is not a political party organization. It's a business affiliation in my residence, which in way. Free wheeler, free seller, free developer. Hakuna arikumanikidzwa zvina political affiliation. Zvirungu yane business endi kubva kumba kwako uchida kuwana pekutengesera. Hakusi kubvunzwa makadhi emusangano, hakusi kubvunzwa chii. Bad administration yekufamba muchifambira zvinhu kuti zviite order pagain the system yachekufamba. Pandavanda Harare vachinzo. In any organization, there should be a fund in it.
mutauriri wekanzuro yechinoi vatichaona mulauzi vanoti hapana chavari kuziva nezvinyaya yekubhadhariswa kwevanotengesa nenhengo dzebato rezanu PF. Nhasi fodya muchinoi yanga ichitengeswa madhora mana nemashereni matatu pakirogiramu rimwe chete. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chiguriwa.
Vateereri musakanganwa chirongwa cheround table, apo tichange tichitarisa zviri kuitwa nemadzimai vakavirwa necyclone Idai. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndokusiya muina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.